Zimbabwe yapinda misangano isingaperi yakaita seii iri kuitwa kusouth Korea. Kunana Italy, vakaenda Italy Africa Summit, US Business Summit, UK, kwese vanongoenda. Vachiuya zvevachipembedza kuti tasangana nevakuru vakuru vane mari dzisingaiti dzinotyisa mamulti billion dollar in. Tichivimbiswa kuti vanhu ivavo vachauya ndokuti munyika medu mune lithium, mune gold, mune diamond, mune platinum. Saka vanhu ivavo vachauya vachivhura makambani avo kana ekugadzira mabhatiri emazuva nesola aya. Muchaitwa zvinoshamisira muZimbabwe.
Hazvisi kuzadzisika here zvavanofambira izvi?
Takada kutarisa zvavataurwa navamunangagwe kwemakore mashanu apfuura. Dai zvaiitika zvavanotaura, Zimbabwe ingadai yatoita seDubai nhasi unoyu. Asi unoona kuti hapana kana chimwe chinobuda, hapana kana chinobatika chatichaitika.
Sei zvichizodaro?
Zvinodaro nekuti madhiri emuZimbabwe haabudiriri nekuti inyika ine huori. Wakaendawo kusouth Korea woti tasangana nevakuru vemakambani akati, tataura nevakuru vemakambani akati, asi vakambani avo kuti vauye muZimbabwe. Nyika dzakawanda idzi dzinenge dzichida kuti zvinhu zviitwe yatingati transparently, zvinoonekwa zvakajeka, zviri pachena, zvisina kubiridzira biridzira, pasina kamwe kamari kanobobuda uchinzi ipa purezidendi aka kakamari aka batisa apa minista. Ndozvatinoona ndozviri kukanganisa investment muZimbabwe. Mune uori hwakawanda.
Vamunangagwa vati zvirango zveupfumi ndozviri kuvhiringa zvinhu munyika.
Vanogona kutaura navo kuti uyai muvhure mabhizinesi kuno, kune lithium, muchigadzira mabhatiri enyu emasamsung nezvimwe zvakadaro. Asi as long as pane uori havauyi. Vanoti aiwa zvigarai nelithium yenyu.
Mharidzo yavo inoramba ichiti Zimbabwe is open for business. Haina kuvhurwa here mikana yebhizinesi yavanotaura?
Vangataurawo kuti Zimbabwe is open for business, kutaurana chokwadi Zimbabwe is not open for business. Zimbabwe yakavhara.